Nhaurirano chinhu chakanaka zvikuru, ndozvinofanira kugara zvichiitika munyika. Vanhu vanofanira kuti vaita sarudzo, poitwa hurukuro dzekuti vanhu vashande pamwe chete, bato riri kutonga nebato rinopikisa. Asi nyaya yeikonomi hainei nenhaurirano. Kana vamunangagwa vakawirirana navachamisa, izvozvo zvega hazvisi kuzogadzirisa matambudziko ari muikonomi. Dambudziko riri muikonomi yeZimbabwe huori corruption. Corruption vamunangagwa vanogona kuimisa vega pasina chamisa. Number two, pane yatingati indiscipline, kuita angoita zvaada. Reserve Bank of Zimbabwe iti Reserve Bank of ZANU-PF harisi bhanga renyika rekuti vanhu vanongoenda vachinotora mari pavadira, vachinotsvaka ndege, vanhu vari kutenga mota dzinoita $210,000 vagari vemuno vachinzurumende haina mari. Saka vakasagadzirisa nyaya yedisipline yekuti haungonotora mari pavadira. Mari haimeri pamuti, inoshandirwa. Chero vamunangagwa vakaita hurumende yemubatanidzwa navachamisa, hapana chiri kuzogadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu muZimbabwe.
Vachirumanzu, maonero enyu.
Ipapo ndoda kuwirana nava maguhu pane nyaya yecorruption. Asi ndofunga iye zvino zvava pachena kuti vamunangagwa vari kuda kudhila nenyayecorruption iyoyo. Commission yeanti-corruption yavapo, zvinotora nguva kuti zvinhu zvakaita saizvi zvinhu zvehurumende kuti pave nemacommittees akaita samacommissions yavo. Iye zvino tinoonazve pane bhiri rinoda kubuda iri rokunzi ngationi kuti zvinhu zvaunazvo wakambozviwana kupi, zvinda kupi. Saka president vamunangagwa iye zvino vakaita zvinhu zviviri zvinoda kudhila nenyaya yecorruption. Kana pava nomutemo, mutemo uchazova kuti kozi motikari rako iri wakariwana kupi rinodhura rakadai, iona makore 24 imbotiudza kwaunoshanda, mari iyi wakaiwana kupi? Kana iri yezvikwambu ndopa uchataura kuti aiwa mari ndakaiwana kuzvikwambu.
Asi vamaguhu, iko kutaurirana pakati pevatungamiri vemapato vaviri ava hakunzewo here chivimbo chiri kudiwawo nenyika kuti vanhu vekunze vange vachipinzawo mari muZimbabwe?
Ndingati dambudziko redu harisi rekuti hatina mainvestors. Dambudziko redu nderekuti mainvestors ari munyika munomu makoronera. Tine more than 800 mamines muZimbabwe iko zvinoizvi. Vari kuchera vachibuditsa maminerals edu throughout all the borders dziri muZimbabwe, Nyamapanda, Bait Bridge, Mutare. Vari kubuditsa zvinhu maminerals achienda. Hakuna mineral inotengeswa neRTGs. Maminerals anotengeswa neforex. Asi unouya wotarisa the banking sector in Zimbabwe haina mari. Zvoreva kuti kutengesa kwatiri kuita maminerals, there's something wrong. Pane vanhu vari kubhenefita nezvinhu zvinofanira kunge zvichienda kunyika. Saka dambudziko harisi shortage remainvestors ba. Dambudziko nderekuti hurumende yavamunangagwa inofanira kugadzirisa uori vopa mutongo kumakambani ari kuita mabasa eukoronera akadaro.
Vachirumanzu,
zvinogona ndo vavariro yanga ina president Mnangagwa kuti onai isusu sevana veZimbabwe ngatisi musoro pamwe chete ndokuti nyika yedu ibudirire. Asika izvi zvinozikamwa pasi rose nomuno muZimbabwe kuti MEC inotungamirirwa navachamisa vanoti ivo inini ndini ndakahwina, saka mhuka haigoni kuvhiwa kunze inini kana ndaita president.